chekutanga chatakawirirana ndechekuti mamembers amalgamated rural teachers association union nevamwe masivu 7 vakaiswa kuzeki semapolling officers panguva ino yesarudzo dziri kutevera vane kodzero yekuti vavote musi wa 3 July 2018 kana vanhu ivavo wakaregistwa zviri pamutemo uye vachikwanisa kuzozadzikisa zvinotarisirwa kuzadzikiswa nemunhu wese anoda kuzovhota musi wa 3 ndochekutanga chatakawirirana chechipiri chatakawirirana ndechekuti nyangwe munhu upi neupi zvake akadiplaywa kuzeki ari mushandi wehurumende akadiplaywa chero kunzvimbo ipi zvayo ane kodzero yekuti andovhota saka nokudaro zeki inofanira kuti itore matanho ekuti munhu iyeye aende kundovhota papolling station yaakarejistwa musi wa 30 uyoyo ndo chimwe chechitu chatakawirirana chechi3 ndechekuti kuitira kuti vanhu ava vakaafektwa nedeployment vakwanise kundovhota zeki inofanira kutora matanho anosanganisira asi asingagumiri chete mukupa transport kubva kunzvimbo yakadiploya vanhu vachienda kumapolling stations avanofanira kuvhota vanofanira kupiwa break rekuti vakwanise kuenda kundovhota musi wacho wa 30 uyoyo vozodzoka zvavo voenderera mberi nebasa ravo ravanenge vachiita rezvekuvhotesa musi wa 30 ndo chechitatu chatakawirirana chechi4 ndechekuti vashandi ava vehurumende vakaitwa deployed kuzeki semapolling officers vachapiwa mukana wekuti vaende mberi pamapolling stations avanondovhota kuitira kuti vagokurumidza kudzoka kubasa rekuvhotesa in other words vakapiwa priority yekuti vanongondosvika vachienda pamberi vondovhota kuitira kuti vakurumidze kudzokera paite minimum disruption then chechishanu chatakawirirana ndechekuti zeki icharenja zvinofambiswa sei kuti vashandi ava vanenge vachindovhota kune dzimwe nzvimbo dzisiri pavanenge vachishandira vandovhota including kuita marotations zuva rese kuitira kuti nyaya yekuvhota isanyaya yekukanganisika tereki chekupedzisira chatazowirana ndechekuti hapana anobhadhara macost eumwe maererano nenyaya iyi kunyange yaenda zvayo kukoti